kuno kukunyelete stesi, kune mutemo unonzi antitrust law. Mutemo yoyo unotiwa hapana company imwechete ino dominate mabasa, mama business. Yakaiswa kuma 1990 panguwa ye company ya Indy Standard Oil. Saka Google kana uchita search, kana uchitwaga chino pa internet, unenda through Google. Google manje ndo ino dominate pa internet. Mamwe ma company hako angaita kuitoa ma search hako Google yakurisa justice. Saka department ya justice yekutiyo Google wanenya kukurisa hauchape mukana mama makampani anda kuitoa ma search. Saka Google pamtemo iyo inofanira kuti ningirwe itoa mamwe makampani mukana wekukompyuta. Google ne Facebook dziri chubedzi makampani iwayo wanoona 60% je advertising, marini advertising. Ngekuti paunita sechika, Google inoona mari pakusechwa kwaje pako.
Chinoti zvekuda America zvainoshandisa market economy kana kuti capitalism, kubudirira kwekambani ndio kunodiwa, sei vachirangwa kuti kambani yavo yabudirira zvikuru.
Ya, market economy iko zvo makambani achazvimo haadi kuti mwekambani kuri kana muti mabhazi anoshanda achiita kwakati mamutumi mwekambani mabhazi imwe ndoine mabhazi akawanda anofamba kubva kuwana
unofanira kuti kwenyu kukurudzana kwakafanirana.
Hapana kambani imwe chete chinotichitache kukurisa zvokuti inoshaisa mamakambani mukana wekukompyuta.
Saka Google inonzi ita sei apa, yoita sei manje iyo yakabudirira kudaro.
Pane ma options maiti. Imwe ndeyekuti mamwe mabasa anoitwa neGoogle asaitwe neGoogle ba, apuwe imwe kambani. Zvakafanana nekuti kana mabhazi ako anobva kuHarare aBurawayo awandisa, break up ndeyekuti ukabva kuBurawayo uchienda kuHarare haupike mabhazi zvezvikwere, haupike mabhazi zvezvikwekwe, unongoenda kwadaro. So ndokunonzi kupatsanura kampani kuti isakurise maningi. Ndozvikuitwa pane zvimwe zvigugulu zvainoita zvairi kunzi usaiteba chipa mamwe makampani mukana.
Ko izvi zvinorevei kumunhuwo zvake nai profesa mukati?
Hapana zvazvinoreva. Uku kurwisana kwewakuru wako, kurwisana kwemakambi, hapana zvazvinoafeka. Ngavarowanewa, ndimi moshinwa maheu enyu.